simukawa kuwane munu wose ari pano anoshuvira kuwane we tarisa rastavo ona vakuru ari utawada kuwane we
aiwe uri ngoma bembi wakado nakase nakatobvunza tami kuti mwana ndomutora ire wastadeya akati usamusiye mwana iyeyi mwana imboma
straight from the sky
mwana imboma
straight from the sky
mwana imboma
ghost
kubvira kweda kumbogume atizimotobe ma baby unopisa uri hot kwete motobe
yenu ilamvi inopisa inakufana nane inofina furie pa kweta kweta kunge
mukweni muziya wavira mumoyo anokubata hongoyo ingaite hondo yepachimoyo pane ma ex ari kundifonera achinditi
zuka
vanokutsoma apa vokusiye wobruka ndabvuma zvangu
ripiravira
nomba wakabaga unyadzi semamero
usamira
kubvira kweda kumbogume atizimatobe ma baby unopisa uri hot kwete matobe
inofina furie pa kweta kweta kunge
uzungoende uchekecheke chigo joita kuti ubvire mona lisa ka zviko a zviri pauri ndaona zvichidadisa ka chara chingwe pauri handina kukanganisa ka ndibaba yawe vatisanganisa uzungoende wakanaka titende zvichatende tora matisa ubvirise uri virabira tatenda tazoda ndokuda kunge siri veri nendara
kubvira kweda kumbogume atizimotobe ma baby unopisa uri hot kwete motobe
yenu ilamvi inopisa inakufana nane inofina furie pa kweta kweta kunge
motobe.